manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 8/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoda zvedzidziso yegender equality kuti deno yaiswa muzvikoro kana kuti ini ndinototi dzidziso yegender equality deno yatanga mumba.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai iro rinocherechedzwa pasi rose.
Kurangarira zuva iri rakaitwa nehurumende iri kuramba zvepa zuva ranhasi kuti ite hombo kana kuti ite mhinduro pamusoro pekuti ikakaitika pamusoro pemutungi wakadzamara.
Sangano reEuropean Union rokurudzira hurumende kuti ijekese kuti chii chaizvo chakaitika kumurwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara vakatsakatika muna 2015. Muzvare Joana Mamombe vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day madzimai akawanda achiti ari kuramba achidzvinyirirwa nekushayiswa mikana nekuda kwekuti vatungamiriri munyika havana hanya nekuvasimudzira kuti vave nemikana yakaenzana nevanhurume. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo Zimbabwe ine bumbiro rinosungira kuenzana kwemikana pakati pemadzimai nevarume, madzimai akawanda atataura nawo ati hapana chido kana hanya kubva kuvatungamiri vehurumende, mapato ezvematongerwo enyika, vedzisvondo kana makambani yekuona kuti izvi zvaitika. Vaimbo venhengo yeparamende zvekare vari gweta muzvare Jesse Majome vaudza Studio 7 kuti madzimai ari kutambura zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya hanya kwevanhurume vari pazvikara. Roze utungamiriri
chiri kuita njeko kuti vatungamiriri vedu neutungamiriri hwemunyika muno ungave huri muhurumende ungave huri mune mamwe mapato unokoshesa iwo zvinzvimbo nemasimba kwete zvinangwa zvekuti vanhu vabudirire zvakanaka nekuti zvinobva zvatongezika nebasa rese kwavari kuti nyaya yekodzero dzevanhukadzi chiiwo ichocho nekuti vanhu vanenge vachingorwisana vachiita matsimba kubuda kubvutirana masimba izvozvo ndozvinotidzosera mumashure.
Vanoti pane mukana mukuru wekuti nyika ivhare mukaha uri pakati pevakadzi nevarume kana bumbiro remutemo rikanazotevedzerwa. Mukuru wesangano reZimbabwe Women Lawyers Association Amai Abigail Matrai vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha chose uye varishandisa kukurudzira vatungamiriri zvikuru sei muhurumende kuti vatevedze mitemo inoenzanisa mikana pakati pevarume nevakadzi.
Mutemo wedu unotaura zvimwe, upenyu hwedu, mararamiro edu huchiratidzawo zvimwe. Saka munoona kuti nyangwe hazvo kuine kodzero idzi dziri mumutemo hatisati tasvika panzvimbo yekuti mikana yaenzana.
Mumwe Commissioner we Gender Commission Amai Tsungirai Hungwe Chimbunde vaudza Studio 7 kuti panodawo dzidziso yakasimba kuti veruzhinji vaone kukosha kwekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevarume.
Tinoda zvedzidziso yegender equality kuti deno yaiswa muzvikoro kana kuti ini ndinototi dzidziso yegender equality deno yatanga mumba socialization yevana zvichibva kuna baba zvichibva kuna mai. Mai na baba vachitika na vana vavo John na Mary vanova bata nenzira imwe.
Vati commission yavo iri kuedza na pose painogona kutaura nemapato ezvimatongerwo enyika akasiyana siyana kuti ape nengo dzavo mikana yakainzana musarudzo kuti pane nemadzimai akawanda anopindawo muzvinzvimbo zveutungamirire.
Vatungamiriri wee, tinokumbiravo kuti muone kuti munokwidziridzavo madzimai ari kushanda basa mumapato enyu akasiyana siyana. Nokuti ini samai ndinotenda kuti nyika ibudirire, development irepo, madzimai anofanira kuva anodzidziswa naanotenderwa kuti vataurevo vave muzvigaro zvavanotaura pfungwa dzavo.
Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti Think Equal, Build Smart, Innovate for Change. Muzvare Majome vati zvichienderana nedingindira iri, komisheni yesarudzo inofanira kushandisa masimba aya kupa zvigaro zvakaenzana kuvakadzi nevarume musarudzo dza2023.
Itoda kukurudza kuti ngatichei zvitsva Zimbabwe Electoral Commission pakanzi nemimwewo isiri maconstituency nemaward. Mimwe miganho yavangatara ndeyekutara zvingati zvikamu zvevanhurume nezvevanhukadzi. Vochiti sarudzo inoteera iyi kuti ndokuti pazadzikiswe chirevo chiri mubumbiro chekunzi pave nekuenzanirana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Ndozvinozoita kuti zvatiri kutaura zvese izvi zvivewo nemukana wekuti ubudirire.
Mhemberero dzange dzakarongwa nehurumende dzaitirwa kugokwe mudunhu reMidlands, uye masangano akawanda aitawo mhemberero munzvimbo dzakasiyana siyana. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vange vachicherechedza zuva iri vari kuchitungwiza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya yemadzimai, zvizvarwa zveZimbabwe zvechidzimai zvinogara nekushanda muBotswana zvinoti kushayikwa kwemukana wekucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day kunovatadzisa kuti vave nemazano angavabatsira kuti vangabuda sei mumukanwa mamupere. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vakuru vakati mazano marairanwa uye mwana asingachema anofira mumbereko. Asi kuzvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe nedzimwe nyika zvinogara nekushanda muBotswana hapana mukana wekugara zvichiyanana. Vachitaura neStudio 7 nhasi muFrancis Town, Botswana, mai Priscilla Kasenga vanoti vanhukadzi vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika muBotswana neSouth Africa vanosangana nematambudziko makuru asi kwekuchemera hapana.
Sevakadzi vemuZimbabwe vanenge vachikurosa mabhodha vachiendauya munyika kunana Botswana, South Africa neborder jumping, zvine marisi because unogona kusangana nekurepewa, kubatwa chibharo, kubirwa kana kuurayiwa. Asi kuti semukadzi anenge aine mhuri anoshingirira kuti agone kuzoshandira nekushandira mhuri yake.
Muzvare Ethel Jairus avo vane makore 41 vanorarama nekutenga zvinhu muBotswana vachinozotengesa kumusha vanoti nhamo ndiyo inoita kuti vasafunge nezvekucherechedzwa kwezuva iri kunyange hazvo vachisangana nematambudziko.
Sana kuwajoina noti unenge uchitoplana maplani yako kuti uone kuti ungaite sei kuti vana vayamuri vanonoda kuenda kuchikoro, zvikoro zvekudhura uZimbabwe, vanoda kudya zvakafanana zvinhu zvakaita chingwa chiri kutodhura zvekuti vanhu vatotadza kana kutotenga chingwa chacho kuti vatodye.
Amai, tinotenda mutungagore vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe hazvikwanisi kuratidzira kumbunyikidzwa kwazvo munyika dzazvinogara nekuti ruzhinji rwuri kugere munyika idzi zvisiri pamutemo.
Hamungaserebhureti muri muno mukuza mune musiri munyika yenyu kamusi furi mungagoserebhureta imimi muri muno dzinoita munenge musiri furi muri muno because handifungifunga kuti mai muchibvumirwa kuti muite kuserebhureti pamwe vanenge vasina madeitsika futi ingagoserebhureta nongo uchityaka pamwe unosungwa nemapurisa.
Zvichakadaro, amai Memory Mulocha vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kunopa kuti madzimai agumewo pembera nenyika kunge mombe dzemashanga.
asiri kutodhakwa wese hazvisi kuchinja every day it's up and down zvingokwidza nekudzika saka hatina stable economy iri kungofluctuata up and down saka hatichatozivi kuti chii chiri kuitika
musi wa8 kurume gore rega rega vanhukadzi pasi rose vanocherechedza mabasa anoitwa nemadzimai ndakamirira studio 7 mufrancistown muno mubotswana ndini Shingirai Madondo.
Mangwana 9 kurume murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vari kusvitsa makore mana vapambwa ndokutsakatika. Sangano re-European Union raburitsa gwaro richikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ijekese kuti chii chaizvo chakaitika kwavari uye kuti patorwe matanho akakodzera. Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko anokurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu kuburikidza nekuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Uchiti kuita izvi kunokwezva vemabhizimusi vekunze. Munyori mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raishanda navadzamara vaCharles Nyoni vanoti vari kurangarira vadzamara mangwana vachiungana muAfrica Unity Square vakazvivhara kumeso nemifananidzo yavadzamara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pazuva ramangwana musi wa 9 March ndozuva rakapambwa vadzamara nehurumende. Saka isisi pazuva ramangwana tichacherechedza zuva iri nekugadzira watingati mufananidzo wavaita tichishandisa pesi yavo toichinika toipfeka semasi toti isisi tichisiyana dzamara nekuti kwatiri vakurira ndezvekuti mune mumwe wedu muno muzimbabwe mwana wega wega wezimbabwe haana kumbosiyana nadzamara akangofanana nadzamara. Saka inini ndiri dzamara iwe uri dzamara munhu wese ndidzamara saka kana zvakaitika kuna Itai zvinogona kuitika kwandiri zvinogona kuitika kwauri. Saka isisi kuti tikurangarira zuva iri rakaitwa nehurumende iri kuramba zvesa zuva ranhasi kuti ite humbowo kana kuti ite nhinduro pamusoro pekuti chii chakaitika pamusoro pemutungi wavadzamara.
Mune vamwe vamuri kubatanawo here paurongwa hwamuri kuita hwamangwana uhu uye hunenge huri hwekuti munee muchiratidzira here kana kuti munei pamuri kuungana?
Tiri kuungana muAfrica Unity Square hatisi kuzoratidzira hatisi kuzoita kana kutaura kana kuita mirizvimba kana kuita sei tinenge tichitaurayava netune chirungu silent protest takangopesa mamati muuwandu hwedu. Panyaya yekubatana nevamwe takabatana nevakawanda vanosanganisira masangano akazvimirira neanezvirasiro zvevanhu ndinofunga mambovona iyu pamwe chete neAmerica vachiburitsawo chimiro chavo pamusoro penhau yavadzamara kuti havasi kufara nezviriko nehurumende yava munangagwa pamusoro pekusapa mhinduro pamwe chete nekushadidzana nemhuri yavadzamara kuti itedzere zvakataurwa nedare resoro inova High Court kuti vanofanira kunge vachiperepeta kuti zvii zvakaitika uyezve vachipa mhinduro kumhuri yavadzamara.
Saka mune mvumo here yekuungana kwamuri kuita ikoko mangwana?
Mvumo hatina uyezve hatitsvage mvumo pamutaka kwekuti dare repamusoro rakapa mutongo wekuti hakuna munhu anofanira kutsvaga mvumo yekuungana vanhu kana vachiungana muri nyararo vane kodzero zviripo paconstitution yedu yemuno muzimbabwe.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square vaCharles Nyoni vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights runoti mutongi wedare repamusoro vaDavidson Foroma vapa mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nezuro mutongi uyu akapawosa chigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vanomirira kuwadzana East muparamende vaShelton Wende vapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tanonoka wande weStudio 7 abata vaobeishava kuti tinzwe maonero avo vakatanga nekutiudza pamusoro pamuzvare Joana Mamombe.
Mukuru weHigh Court Judge Foroma vati ivo muzvare Mamombe ngavabhadhare mari inokwana kuita iyo 3000 RTGS dollar kana vachida kuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungirwa zvekare ivo kuti vasawana pavanotaura kana kuda kuvhiringidzana nevafakazi kana nehumbowo huchabudiswa pamberi pedare munyaya yavakatarisana nayo. Vakanzi ivo vagare pakero yavakapa. Vakanzi zvekare vakwanise kunge vachipa sechibatiso paratingati title deed rinova rinotaridza kuti ndivo muridzi wemba tasarenda mapepa emba yaamai vavo.
Pari zvino vari kupi vabudiswa mujere here?
Pari zvino vanga vasati vabuda mujere, tiri kumhanya mhanya kuedza kutsvaka kuti zvese zvinge zvaunganidzwa vakwanise kunge vachibuda.
Munofungei nemari dzechibatiso dziri kubvisiswa vanhu dziri pamurao here?
Ichokwadi, mari dziri kutaurwa idzi imari dzinovhundusa, dzinotyisa kwazvo. Sokuti mutemo unotaura kuti kana mari dzechibatiso dzichitaurwa, ngakutaurwe dzinokwanisa kubhadharwa neavo vari muusungwa. Nekuti nyaya haisi yekutaura mari dzavasingakwanisi kubhadhara kuti varambe vari muusungwa.
Sei vanhu vazhinji vapi kusungwa mazuva ano vachipomerwa mhosva yokuda kupidigura hurumende?
Inyaya inobvira kubva pasarudzo dzemutungamiriri wenyika. Hatina kumbogara tawana runyararo, vanhu vakabva vatanga kunetsana vachikwikwidzana. Saka maonero edu isusu avo vane masimba pari zvino vari kurwisana neveopposition kana nevanoita zvematongerwo enyika vari kubato rinopikisa, vakushandisa masimba ehurumende kuti vavanyaradze nekuvasunga nekuvanenedzera mhosva.
Vanga vari gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vavo Beishava vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mutauriri webato reMDC mudunhu reManicaland vaTrevor Saruwaka vari kuchema-chema nenyaya yekwavanoti kuomeserwa nemapurisa pamusangano uri kutarisirwa kuitwa kwaMutare nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. VaSaruwaka vanoti mapurisa ari kuvarambidza kushambadzira nyaya iyi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumukuru wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti nyaya iyi yakamirawo sei kudivi remapurisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro navaSaruwaka.
MuManicaland musemugobera vanhu vachaungana kuChisamba Grounds kusakubva pari kuuya president wedu waChamisa uya kunotenda mhuri yeManicaland nekuvhota kunodadisa kwayakaita mugore rapera. Ungadaro uchiziva iwe kuti pamarural constituencies, marural provinces, Manicaland ndiyo imwe yakabuda pamusoro-soro kuhwina kwavaChamisa against vamunangagwa, even though tisikatadzisati maresults ezeki. Asi zeki akatadza kuti itopangure maresults akaitwa nevanhu veManicaland vakuvhotera vaChamisa. Saka ndiwo mutambo unenge uriko kupemberera nekutendwa navaChamisa kuti Manicaland makaita basa. Ndo maitiro edu Manicaland, tozivikanwa nekuvhotera MDC.
Tanga tichimbonzwa kuti zvinenge zvanga zvichitinetsei kuti mukwanise kuwana mapepa kubva kumapurisa, zvanga zvichifamba sei uye vakazoti kudiwo?
Mutemo yaweposa unofanira kutobva mumabhuku eZimbabwe zvachose, nekuti tsamba yatakanyorwa nemapurisa itsamba yakafana nekudhonzi regedzai kusangana. Nekuti takanzi tinobvumirwa hedu kusangana musi wemugobera panzvimbo yakatarwa, asi mazuva ekutarisana nemugobera wacho hatibvumirwi kufamba tichishambadzira musangano wedu. Hapabvumirwi kuti mahaila ashandiswe. Zvinova zvisina kana maturo, nekuti iwo unoziva kuti kana vanhu vaine musangano webato rinozivikanwa riri pamutemo, haringatambudzi kushambadzira kuti vanhu vaziva kuti tiri kusangana. Saka iefoti yavari kuisa yekuti umwe musi zvingaita kuti vanhu vatadze kuuya, asi handityiri zvangu mhuri yeManicaland. Mavhoti ratakaita rekukunda zano kuyeri ndo mabudiro achangoita vanhu musi wemugobera.
Mutauriri weMDC kuManicaland vaTrevor Saruwaka vanga vari parunare na Blessing Zulu weStudio 7 vari muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete kunyanya vana vadiki vafa nechirwere chegwirikwiti kuMadagascar kubva muna gumi guru zvichikonzerwa nekushomeka kwemishonga munyika iyi. Munyika yeVenezuela maita dambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi kutanga nezuro. nekuda kwekushaika kwemagetsi uku zvitima zvanga zvisingashande zvapa kuti vanhu vakawanda vafambe netsoka. Vakuru vehurumende iyi vanoti pane akakanganisa gwenya remagetsi reguri dam rakavhiringidzwa asi havana kupa umbo hwekuti chii chakaitika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa anoti ari kufara zvikuru nekuraswa kwemhosva yezvizvarwa zvedzimwe nyika kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvainge zvabatwa zvichinzi hazvina magwaro ekugara kana kushanda munyika iyi. Mutoro wedu Naomo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika gumi nezvipfumbamwe zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo zvakapiwa mazuva gumi nemashanu kuti zvigadzirise magwaro azvo mushure mekunge zvasungiswa nevashandi vebazi rinoona nezvemukati menyika. Dare redzimhosva munzvimbo yeHermanus rinoti bazi rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa harina kunge ratevedzera mutemo pamabatirwe anoitwa nyaya dzakadai. Mutongi akati vanhu ava vangadai vakapiwa mukana yakakwana yekuti vagadzirise magwaro avo ekugara munyika zviri pamutemo vasati vaunza kudare. Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzavanhu repasop muzvare Tendai Biza vanoti vanotambira zvakataurwa nedare asi pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa.
Tinoitora zvakanaka nemaoko mairi asi zvatoda kuita organize a protest like what we are known of. Tinozikana nekuita maprotest nekuti tipushe Home Affairs kuti ivhure zvakare Cape Town Refugee Office yakavharwa 2012.
Muzvare Biza vaenderera mberi vachikurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ivake nekuchimbidza nzvimbo yekutorera magwaro kuti zviite nyore kune vose avo vanouya kuzotsvaga upoteri munyika. Mumwe wevainge vasungwa ava asi aramba kudomwa zita rake anoti anoshungurudzika zvikuru nematambudziko akatarisana nevanhu vanobva kudzimwe nyika kunyanya panguva iyo vanenge vachida kutora magwaro kumahofisi ebazi rezvemukati nenyika yeSouth Africa. Imwewo nhengo yesangano reInternational Labour Research and Information Group vamuteto tsale vanoti vari kushungurudzika nemabatirwa anoita hurumende yeSouth Africa vanhu vanenge vabva kunze kwenyika. Vanhu vakange vasungwa nemhosva iyi vaive makumi maviri nevaviri kusanganisira mwana ane makore matatu ekuzvarwa. Pavanhu ava paive nevana vaibva kunyika yeMalawi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvemukati menyika. Ndakamirira Studio 7 muCape Town, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vatendi vekereke Anglican mamutare varatidzira nhasi vachinyunyuta vachiti havadi Bishop Ruona ava vari kupomera mhosva dzeuori. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vatenderi ava vangangosvika makumi mashanu vabva kumasangano eAnglican akapoteredza guta reMutare uye vange vachinyunyuta nekwavanoti kusafambiswa zvakanaka kwenyaya dzechechi kunyanya mari yesangano. Mumwe wevange vachiratidzira nhasi ndiva Ephraim Kuzunga.
Ukangoda kuita challenge kana ukaita mufungo wakasiyana nezvinofungwa naBishop kunenge wakutongonzi tinokudzinga. Just recently vafundisi wedu vamwe wacho vari under threat vachityidzirwa. Mufundisi wedu ndinonza kuti akatopuwa threat yekuti akaramba ari pachurch yepaSt Agnes he is going to die. So that intimidation coming from a senior man in the diocese is not proper.
Amai dhurini kunjenjima vanoti havachadi kunzwa nezvaBishop Ruona nekuti vakavharira vatendi chechi yeSt Agnes mumusha wechikanga mamtare
akicheki ba akusi kuna matausu umwari wanawo ba ndio utsatambizi mwari kuita ukwira vanhu vakawamba chechikare iwo ri mwana mudiki pazviri pajume kuti uterere mitemo yechechi wakasvika iri wodzinga vanhu vemuchechi imomo hokiya make unge chechi yame vake iwo yame vako dhora akavhurika ngaavhure chechi and they must go gadzi
vatondirira muchena vanoti vanhu vechechi vanosungirwa kubatana kubvisa chavati chikwambu chapinda muanglican
vanhu woye ngatingwarire tinoita umwe jakazi uri kugadzira chechi yake nemare dzedu nokuti watogadzira mitemo yaarotoraika haasiri muanglican munhu magada ereki mutungura anhu iwo haasi maanglicans ngavaende 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 mukristo saneta mukristo saneta
vajoseph mashinga idzi warden wepasend agnes kuchikanga vanoti vapa tsamba yenyunyuto kuti zvibude pachena kuti havachina mufaro
petitioni yakanangana nekuti vanhu havasiri kubutsikana nematungamiriro ari kuita bishop wedu chechi yeanglican mumanicaland so tauya kuti timpe zvinyunyuto zvedu zviri maererano nemismanagement yemaresources mudiocese
studio 7 inakwanisa kubata bishop roona kuti tinzwe divi ravo asi vamutungura vati vanhu vari kutsutsumwa havazive mutemo wechechi unopa bishop masimba uye achitungamira sezvaanenge audzwa nanyadenga kuratidzira uku kwazopera poya mapurisa audza vatendi ava kuti vachibva pamuzinda uyu sezvo vange vasvitsa zvichemo zvavo ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa nezvezuva reInternational Women's Day iro riri kucherechedzwa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 154060 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Zvengwedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai iro racherechedzwa pasi rose. Sangano reEuropean Union rokurudzira hurumende kuti ijekese kuti chii chaizvo chakaitika kumurwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara avakatsakatika muna 2015. Muzvare Joana Mamombe vanokwanisa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika here mufaro semazuva ose? Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chonanjani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, eliZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day.
Itimi yetu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele bese sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-apartheid kwabomama labobaba.
Umanyano we-European Union uxwayisa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo acwayisise ukuthunjwa kwayelwela amalungelo oluntu. Umnumzana Itai Zamara.
Lokhu nje kusengisa ukusegcekeni ukuthi hayi uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngayehleceleni okokusengisela ukuthi kathembikanga uhulumende lwakhe.
Kuhlelo Woza Friday, umsakazi weStudio 7 Ezra Chisaspanda uxoxa leqembu elicula ingoma zokholo ele Disciplines of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. EliZimbabwe namuhla limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day. Kusenziwa imicimbi etshiyeneyo ezigabeni zelizwe ezinengi. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Isiqoqela salonyaka besikhuthaza ukulinganisa amathuba abesifazana labesilisa uhlangothi zonke zempilo ngesiNgisi sisithi balance for better, ngwa abesifazana bathi ngesikhathi esiningi babonakala besihliselwa phansi kwabesilisa emsebenzini, kwezombusazwe kanye nezinye iingatsha zempilo. Abesifazana bona bathi leli langa libajabulisa kakhulu ngoba lisenza bathole inhlonipho yokusebenza wabo kanye lokuthi bazigqaje ngobulili babo njengoba kuyibo abaletha impilo ngokubeletha. Unkosikazi Similo Maphosa ngomunye wabesifazane abakhulayo uthi leli langa lanamhlanje liyisikhumbuzo sokukhangelela imisebenzi emihle enziwa ngabesifazane njalo kumnika amadlabuzane wokuthi aqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle ngoba umuzi uba ngumuzi ngenxa kamama.
Usuku lwe-Women's Day lulusuku olubalulekileyo kakhulu kimi ngoba akusomihla yonke ukuthi ngiyavuka and ngamukeleke nje ukuthi njengomuntu owesifazane ngisiza kanganani empilweni zabanye abantu. And nxa ungawukhangela kakhulu kuningi okwenziwa ngabantu besifazane kodwa abanye abantu abasuthiseki ngakho. So ngesikhathi lapho ukuthi ngibelelanga elokuthi kuthiwe yini ojajulelwayo mkhulu kakhulu empilweni yami.
Kwezombusazwe abesifazane balokhu bebalutshwane kudayela ephalamende nakwezinye izikhundla. Unkosikazi Dr. Sibanda olilunga ledale lesenethi emele iBulawayo Metropolitan engowebandla le-MDC uthe balokhu bekhonona ngokungalinganiswa labesilisa kwezombusazwe ngoba inani labo lincane ezikhundleni zobukhokheli.
Njengabomama abakumba ngazo silokho
silo kukhona ukuthi thina savela sakhuluma sasifuna i 50-50 equal representation. Lapho silokukhona ukuthi 50-50 lena kasuka sifikiyo.
Uqhubeke ethi okubangela omama wayevalutshwane kwezombangazwe nakwezinye inhlangothi zempilo yikuthi omama bayethuselwa ukuthi bangathathi lezo zikhundla. Uthe kwesinye isikhathi omama bayesaba ukuveza ukukhathala kwabo, ukuthi kwesinye isikhathi bayaliswana bagcine beyiselana phansi okwenza bathathelwe lawo mathuba ngobaba. Istudio 7 ikhulume nomnumzana John Masuku oyintatheli izindaba njalo eyingcweti kwezomdabu, yena othe kusukela kudala isintu sikhuthaza inhlonipho yomuntu ongumama.
Omama baqakathekile empilweni yethu, kungaba ngumama, ugogo, odade, kasibahlonipheni njalo sibanike amalungelo agcweleyo.
Ngimele istudio 7 iseHarare, nginguGibson Bebe.
Kunjalo nje abanye abesifazana bathi ilanga labo leli liza ngesikhathi beqhubeka bebhekane lobunzima obuphindiweyo ngenxa yokonakala komnotho. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Minengi imikhosi ebiqoqiwe ukunanza usuku lwalamhla ondikimba yalo umhlaba wonke ibingethi Balance for Better is a call to action for driving gender balance across the world. How will you help make a difference? Eyelizwe yona ingethi hashtag balance for better. Abahlangothi labesifazane ebandleni le-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa labo baqhube owabo umkhosi owenzelwe endaweni eyaziwa ngelokuthi Chapungu Village emzini weChitungwiza, lapho kade bekhuthaza umkhokheli wabo ukuba angaze ayekethisa kulokho abakholwa kikho noma kanjani, ngoba kunguye olesikhiye esizoletha inguquko elizweni eseligcwele ukudubeka kakhulukazi kwabesifazane. Omunye wabaphatheke kulo mkhosi kungunobhala jikelele ehlangothini lwabesifazane kubandla le-MDC esigabeni seHarare, unkosikazi Lindani Dube, yena otshengise ukukhathazeka kakhulu ngesimo sabesifazane elizweni.
Ngikhathazisa kakhulu isuku lolu ngoba luduzane losuku esalahlekelwa ngumama othathiwe onguSizwe Changirayo, wabhubha mhlaka 6 March namhla kumhlaka 8.
Lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Tsitsi Samson ongunobhala esigabeni seSouthern kuhlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC Alliance.
Ngona kade umuntu wonke ukudla ukwenzela ukuthi omama babe balokudla bazizizide kantwaneni.
Ugogo Seraphiri obekulo mkhosi laye ulandisa ngokumelwe yilolu suku lokuba lubaphatha kanjani yena labanye bakhe kulesi sikhathi sobunzima.
Sazama ukuthi singasizovotile kuzenza kahle kodwa kwahluleka. Siyazibuza nje zonke iy'nsuku ukuthi khakho kuzofika ephi, nabazukulu abami bazafika ephi bengasebenzi, kungcono mina ngike ngasebenza.
Esethula umbiko wakhe emkhosini munye obengumhlonitshwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa, uxwayise umkhokheli webandla leZANU-PF engumongameli njalo welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ukuba kumele ziqhutshwe ingxoxo uqobo isikhathi sesekhona, ethi ngoba sizofika lapho eyabe sephelelwe khona ngumphako. UChamisa uthi lanxa efuna laye ukuba izijezo zomnotho ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF lelizwe ngabakwamanye amazwe zisuswe, ukhuthaza uMnangagwa ukuba abozinuka amakhwapha kuqala alungise lokho okuyikho okwabangela ukubeka kwazo kuqala, anduba akhale ngamazwe afana laboMelika kanye lakumanyano wamazwe akunhlanganiso ye-European Union, bona badlulisele phambili isikhathi sokuba ziqhubeke zikhona.
Kule mikhuba okumele yekelwe nxa sifuna izijeziso zomnotho zisuswe, liyezwa na? Abakwele Melika bathi nxa lifuna silitholise usizo lwemali mayengachaphazwa nje. Ibani ngabantu abaqoqekileyo elizweni lenu, ngoba singeke saphongukuthulula imali engabonakali ukuthi isebenzani.
Uthethe leli thuba uChamisa uxwayisa inkokheli yebandla lakhe ekumunicipala ukuba ingaze yathatha umkhuba weZANU-PF wokwenza ukumenemene kodwa iqhube umsebenzi wayo eyawukhethelwa nguZulu. abesifazana bekade bekulo mkhosi walamhla bebenibaziswa ngendlela ezehlukeneyo ukubalisa ukucula ingoma ebezikhuthaza umkhokheli wabo ukuba angaze abuyela muva kuhambo lokulwela abathi inkululeko uqobo. Ngimele iStudio 7 mise Harare, ngimuMavis Gama.
Kobulawayo khona abesifazana bananze ilanga le-International Women's Day ngokutshengisela esitaladeni baphatha le mihlangano ejonge ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana bakobulawayo namhlanje bafole edolobheni lakobulawayo benanza ilanga le-International Women's Day ngaphansi kwendikimba ethi hashtag balance for better. Inhlanganiso ye-Hope for a Child in Christ isebenzelana lohulumende i-Oxfam le-United Nations Women baqhube umhlangano obuhlafuna udaba lodlakela obusesiqintini sematopo lapho osokuvele khona ukuba iningi labomama liphila kanzima. Umqondisi we-Hawkick unkosikazi Sunga Mzeche uchaza uhlelo abaluqhuba ematopo district kumizamo yokwehlisa ukuhlukumezwa kwabesifazana labasakhulayo laloba bekhona labo baba abahlukumezwayo.
Sile program okuthiwa yiSASA. ISASA sisebenza nama communities, sitraina abantu ama-gender activists kumbe ama-community activists mayelana ngobudlwangudlwangu ukuthi behambe bekhuthazana nabantu ku-community ukuthi ubudlwangudlwangu ngabulunganga.
Umqondisi we-Sexual Rights Center kobulawayo unkosikazi Musa Sibindi ongenela umhlangano uthi okuqakathekileyo yikwakha isizwe siqede uhlupho lobudlwangudlwangu kumalungelo abomama lokuncindezelwa.
Usuku lolo lamhlanje itimi yethu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele kumbe sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-apart kwabomama labobaba, sinjalo siyakhe kakahle iZimbabwe kumbe isigaba zethu kahle.
Umnumzana Lawrence Ncube uthi kuqakathekile ukuba abantu bakhuthazwe ukunakekelana emakhaya bahlukane lobudlwangudlwangu.
Sokukhaya ngani ku-rhetoric ukuthi women empowerment, women empowered every day, but what about it?
Kulo umhlangano walamhlanje inhlanganiso yemsasa project esiza imuli ezingena phakathi kobudlwangudlwangu iveze ukuba ukungazwani emakhaya kuqhubekela phambili kanye lokubanjwa kwabesifazana iganyavu. Kubikwa ukuba ngomnyaka odlule imsasa project isebenze amacala obudlwangudlwangu adlula inkulungwane ezimbili i-2817 kuthi kuwonala adlula kancane inkulungwane ezimbili i-2372 abengamatsha kuthi amanye ngamadala njalo batholisa omama abangamakhulu amathathu i-369 indawo zokuhlala ngesikhathi bebhekane lobudlwangudlwangu emulini zabo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqhotshwa kokhetho eZimbabwe Election Support Network isikhuthaze uhulumende ukuthi avule amathuba ukuthi abesifazana baphathe izikhundla eziphakemeyo kwezombusazwe. Asizweni imbono kankosikazi Sibusisiwe Buda Masara, umgcinisihlalo wekomiti yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus olilunga le-MDC.
Iqiniso elikhona kuleli lizwe lethu leZimbabwe, bomama kuyakhulunywa ukuthi kumele bephakame, baphakanyiswa, silungise inhlelo lezi ngezabomama. Kodwa nje yona into ebambekayo, mina ngawamama ehlangayivuma engikwaziyo ukuthi omama siyasebenza kakhulu gadalala, kodwa ukuthi kulani okuphumayo kule ndaba ye-Women's Bank iyakhulunywa. Kodwa ukuthi sike sinibone ukuthi ngobani asebelakho, ye i-bank selikhona kodwa alikafakwa lutho phakathi. Yikho engikwaziyo mina.
Kodwa ubona omama abaphethe isikhundla esiphezulu ngathi sebebanengi yini elizweni ikakhulu kwezombusazwe.
Ah, bambalwa ye khonoko nje bambalwa xa sangela nje kuhulumende lokhona ye uphose wazama nje khonoko ukubanika omama nje isikhundla lapho lalaphana xa sesikhangela nje izolo ukuthi kuvele kuhamba njani ukuthi omama abafundile baningi kodwa nxa umkhokeleli nje esebuza uyathi vele omama angikhona bakho abalama-qualification kodwa ubona ama-qualification emadodeni so xa ngikhangela mina yake ngibona ukuthi into le iyabe ingafuna ukuthi sifake ezombangazi phakathi asikhulumele ngamalungelo abantu abangomama siyabandezelwa xa ngikhuluma ngezimbabwe sengikhuluma nge-afrika siyabandezelwa vele kumele silwe sibambaneni.
Amalunga edale lephalamende awe-MDC akhala ngokubotshwa. Ungathi kulokuhlukuluzwa yini kwabesifazana phakathi kwalo?
Ukuhlukuluzwa sibili kukhona. Njengo, for example, Honorable Johanna Mamombe, the youngest member of parliament eZimbabwe la, obotshwe ngento yokuthi ukhulumile akukhulumileyo. Manje okuzakwenza ukuthi kukhuthaze abanye abanjengaye ukuthi labo bengene kuzombangazo ikuyini nxa bebona omunye wabo ubotshiwe kodwa ayiqhelelanga khona ayichachi.
Lo ngunkosikazi Sibusisiwe Buda Masara, umgcinisihlalo wekomiti yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga eseVictoria Falls.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umanyano we-European Union namuhla uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo acwayisise udaba lokuthunjwa kwayelwela amalungelo kaZulu umnumzana Hitayi Tsamara. Yena ofikiswa iminyaka emine kusasa engaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Embikweni wethu le enkundleni ye-Twitter namuhla, lumanyana uthe uhulumende kumele aphume egcekeni atsho ukuthi kuyini okwenzakalayo kuTsamara, abuye njalo athathe amanyathelo kulabo abaphatheka ekuthunjweni kwakhe. Kusasa khona uZulu uzabuthana eHarare ekhumbula uTsamara. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Charles Nyoni.
Uhulumende kamnankagwakazimiselanga njalo kakho eqinisweni ukuthi acede udaba lwama-human rights abuse kuleli lizwe laseZimbabwe ngoba kathesi bakhala ngama-sanctions ukuthi kumele ekhitshwe kodwa bona bengafuni ukuqala ukulungisa izinto ezabangile ukuthi kube lama-sanctions in the first place. So lokhu nje kusitshengisa okusegcekeni ukuthi hhayi uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngaehleceleni okokutshengisela ukuthi kathembekanga uhulumende lo.
Yena uzama maralisa lethemba lokuthi usaphila yini?
Sina njengabangani bakhe njalo sibambene nemuli yakhe ithemba silalo ngoba nxa singatshengiswanga lapho kwangcwatshwa khona isidumbu sakhe njalo singatshengiswanga amathambo akhe ithemba asingeke salilahla ngoba thina silokhe sizibisele ukuthi siyabe silokhe sithi usaphila until uhulumende aze aphume egcekeni esitshele ukuthi wafa ingcwaba lakhe hila and then thina kanye lemboli yakhe sibe sesithola le yabayithi ngesilungu i-closure. Nxa kungelakho lokho even emthethweni kuthiwa umuntu engaba leminyaka emibili engabonakali kumele adeclare ukuthi usefile thina siyala ukuthi lo asingeke samdeclare ukuthi usefile until size sithole lapho kwafakwa khona amathambo akhe.
Kusasa liza kuba lo mkhosi wokumkhumbula khona ngapho eHarare, ungasichasisela ukubana lizaqhuba njani njalo ngaphi lumkhosi?
Ye, lo nyaka sibili sike sathi sitshintshe ukukhumbula
singa esasivele sikwenza ngeminyaka yonke le emithathu edlileyo sikhumbula u-Itai. Ngolowo mnyaka esiza kwenza ukuthi silungise amamaski afana lobuso bakhe esizawagqoka sibe sizithulele nje singakhulumi lutho singacabani namuntu sizihambela nje edrobheni kakhulu lapho endaweni ezazakalayo lapha achaywa khona ngamapholisa ehulumende nalapho abotshelwa khona yikho lapho esiyabe sisiya khona siqalisela i-Africa Unity Square.
Umnumzana Charles Nyoni ngumngane kaItai Dzamara. Ngakolunye uhlangothi elemelika lalo liqhubeka lisola uhulumende we-ZANU-PF lisithi ukhanya engazimiselanga ukuwahlonipha amalungelo oluntu. Isiphathamandla sogatsha olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe olwe-State Department umnumzana Robert Paladino utshele intatheli zindaba ukuthi ngaleso sizathu elemelika lizaqhubeka lijezise iziphathamandla ze-ZANU-PF ezingamashumi ayisishiyagalombili lane kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Le yinto esolwe isiphathamandla se-ZANU-PF umnumzana David Ndlovu.
Well, ubuhlungu kakhulu ebantwini beZimbabwe ngoba izithezisu lezi and i-America ithi yona ngezabantu abathize bathi 84 lamakampani bathi nje bathi 56 around there I think. Kodwa-ke ungakhangela nxa ilizwe lisehluleka ukuthi lithole ama-credit lines ayisho wona la ma-individual lilizwe lonke okuba-affectayo ngitsho njalo. And bese ngikhathaza futhi ukuthi lanxa kuthiwa izitheziso lezo zikhangelane lokuthi eZimbabwe akulama-human rights, ngi-underline i-statement sika-Trump sokuthi zi-undermina ama-interest e-America eZimbabwe kumbe ngithi i-Africa. So ama-interest akhona yiwaphi? Ngokuthi umuntu ahlale kuhle kumbe ngokusuthi isinoto ye-America njengoba bengabantu bakhuze okukhathazayo kuphela wayi-underlining yami kuphela.
Kodwa kundaba zamalungelo khonapho babuNdlovu, ungathi uhulumende weZimbabwe uyawahlonipha yini ngokugcweleyo nxa sikhangela izehlakalo ezisanda kwedlula nje ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu libutho okuke kwenzakala kumaviki asanda kwedlula?
Angiboni ukuthi kulo muntu othakazelela ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu. Angiboni. Mina amalungelo abantu ngiqinisa ukuthi umuntu okuthiwa olekuqala one is presumed innocent until proven guilty. And nxa umuntu ngathiwa olekuqala ngiyahlala ngilalele ngizithi ikhothi zakuthini yona. Ikhothi ngiyahlala kuqala uhulumende ayomhlukuluza lami ngiyasola. Kodwa ikhothi ngathile kuqala ngoba ngiyawakhile separation of powers. So nxa uhulumende awumelanga angenele kumakhothi. Nxa udawula usemakhothi kufanele ayekele amakhothi alandele udawula khona azeshisaba iye sikhuluma nge-rule of law yena leyo.
Izijeziso lezi imelika iqina ngokuthi ziphatha kuphela labo abazifakelwayo njalo amabhizimusi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe lemelika buyaqhubeka. Ngokutsho kwemelika kube lokuthengiselana okufika ku-$1 billion phakathi kweZimbabwe lemelika kuminyaka elithumi esanda kwedlula. Ungathini ngalokho?
Angiye ngibaphikise lokho ngoba yiba bakutshoyo. Uma umuphikisa uludo kufanele ube lezizathu lama-facts obaphikisayo. Kodwa-ke nxa bona besithi kulabantu lamakampani angu-56 nxa bewakamba lelizwe lingayenelisi ukuthi lithole ama-credit lines kuya-affect abantu.
Umnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje u-Ezra Chisa Spanda uxoxa leqembu elicula ingoma zokholo ele-Disciples of Jesus Christ Gospel Group lona elihlabela likobulawayo.
uhlelo sikhuluma labahlabeleli abatshiyeneyo abacula lokutshaya imidumo yengoma ezitshiyeneyo maviki wonke. Kuba kuhle ukuthi sazi imbali yaleli qembu elicula ezokholo. Siyalamukela amajaha kosibanda.
Siyabonga Tshisa, iqembu le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group liqembu elisungule ngomnyaka ka-2015 lona lisungulwa nguHlengani loMpendulo yenkosi Sibanda. Sisuka endaweni yaseNyathi esigabeni saseLondi Mine, ikho lapho esiqalele khona ukucula. Saya saqhubeka silokhu esicula sinjalo kwaze kwafika ithuba lokubana sirekhode i-album lethu lokuqala elithi uMose wayibona. Sirekhodela e-House of Rising Sound Studios.
Igama laleli qembu silibona eBhayibhelini, njalo siyalazi ukuthi ke yibo ke abafundi bakaJesu.
Leli gama salithatha embhalweni ngoba uJesu wathi kubafundi bakhe, hambani umhlaba wonke nishumayele ivangeli, lingamthola okholwayo nimbhabhathize emagameni amathathu, elikayise nelendodana nelikamoya oyingcwele. Ingakho sasesikhetha ukuzibiza The Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Okwamanje seliphethe amalunga ayisithupha agoqela uPrimo Moyo, Hlengani Sibanda, uMpendulo yenkosi Sibanda, uSambulelo Moyo, noSindisiwe, noMthokozisi Sibanda.
Uhlelo lakho hosa woza Friday. Namhla sibusiswa zingoma ezihlabusayo ezokholo siyeqembu le Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Akutsho ke Sibanda lapha selinamadlalade amangayo.
Sesilamadlalade ethu amathathu, uMose wayibona esayikhupha ngo-2015, landelwa ngeka-2016 ethi umbonge uJehova, ilandelwa ngethi umoya wami. Sikhiphe ngomnyaka ophelileyo ngoDisemba. Wonke lama albums ethu swa rekhode e-House of Rising Sound Studios.
Lizibani elingaliphosela kuZulu ikakhulu abalandeli baleli qembu lingakatshayi phansi majaha. Besikwetshise ngengoma zokholo ezihlabusayo eziculwa yiDisciples of Jesus Christ Gospel Group, iqembu elidabuka kuntuku ziyathunqa. Amen balaleli, libe nempelasonto ekusisekileyo. Igama lami Ezra Jesus Banda.
Siyabonga jaha elidala Ezra Jesus Banda obehamba nabafundi bakaJesu, Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma khona ngodaba lwalosuku lwanamhlanje olwe-International Women's Day. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matuka nduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe. A very